tinobatwa mwoyo zvakasimba nenyaya yaitika kune kuvhakachirwa kwataitwa nemukuru wenyika president of Zimbabwe comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Tinofara zvikuru sakuti vauya vakakwanisa kutipa mukana wekuti titaure navo tichinyatsobvunza zviri kuitika kumusha nemaererano ezviri mumabhizimusi matiri imomo.
Pane zvakurukurwa nezvavataura nenhaurirano dzamaita imiwo nevamwe vemabhizimisi, ndaonzwa kwakune makurukota akati kuti vanga vakavaperekedza kumisangano yose yavanga vachiita iyi, zvipi chaizvo chaizvo zvamabuda nazvo zvamunoti ichi nechichi nechichi zvichabatsira ruzhinji rwevemabhizimisi vari ikoko neruzhinji rwezimbabwe?
Chavakaita chakatanga kutifadza tichiratidza tichiona kuti mafambiro avaita akanaka ndechekuti vakauya ne 12 cabinet ministers, zvinhu zvatange tisingafungiri kuti tingaona panhau yekusangana nekutaura navo nyaya dzemabhizimusi. Saka izvi zvange zvichibatsira pakuti paibvunzwa mibvunzo ikange iri nyaya inoenderana naminister of finance vachinamasa, nyaya yaibva yaiswa kuna vachinamasa, zvimwewo mutungamiri wenyika vachidayira vachitipa mibvunzo yainyatsonzwisika neruzhinji rwezimbabwe.
Mari yeBotswana yakati simbei kukunda yenyika zhinji muAfrica. Totarisawo kuti Zimbabwe ichiri kunetseka nekuti haina yayo mari yainoti yayo. Mabhondi aya tinonzwisisa kuti kunze uko haanyanyi kushanda, hakuna vanoatambira. Zvinoreva kuti kudii tikatarisa kuti mikana yekuti muzodzoka kuZimbabwe muite mabhizimisi enyu pakati penyika mbiri idzi, ipo pachishandiswa mari dzine uremu hwakasiyana uhwu, zvinozofamba sei?
Inyaya yatakaongororawo zvakare iyoyi, tichibva tabvunza mukuru wenyika mamiriro ekuitika kwezvinhu kubva muna November kusvika pari zvino. Tikasimbirira kubatana nevanhu vemuno muBotswana, kuunganidza misoro pamwe chete nemari pamwe chete, tinokwanisa kuita zvakawanda kumusha kuti tiedze kusimudzira nyika yedu kubva mune magariro airi pari zvino nenhau dzemari, nokuti mapula imari yakati simbei ende imo muno muBotswana zvizhinji zvinoimportwa neBotswana zvinobva Zimbabwe iri panumber 2 panhau idzodzo.
Ako tikatarisawo kuti miganhu yedu mabhodha hatina pedyo pakanyanya patiri neatingati mapoti ayo kunosvikira zvinhu zvinobva kunze uko, munoona here kuti pakati pedu isusu venyika yeZimbabwe nevenyika yeBotswana panogona kuramba pakachengetwa ukama hwekutengeserana nekuchinjana husingazonetsi here mune ramangwana?
Ndinoona chiri chinhu chikuru. Ukama hwaratidziwa nenyika yeBotswana nathrugh mutungamiri wenyika vapresident Khama kuti vadaidze mumwe wavo president wedu weZimbabwe vaMnangagwa kuti vauye kuno mazuva maviri vaya kuratidza kuti no team ya president ndeyekuti necabinet neZimbabwe yose tiri kuti iyo Zimbabwe is open for business. And zvirava kudai zvekuti izvo Zimbabwe takazarura gwara rekuti wose ari kuda kuuya kuzoshanda nesu pamwe chete kuZimbabwe auye. Saka ukama uhu hunoratidza kuti mabhodha edu yeZimbabwe neBotswana zvichabatsira pakuunza zvinhu zvine zvichiitika zvinokwanisa kuti tiyarutse Zimbabwe kubva pairi pari zvino. Ndine zvinhu zvakati kuti zvatakaona pamastatement nemibvunzo yanga ichibvunzwa nemabhizinesmen ari muno muBotswana. VaMnangagwa, President Mnangagwa, vakataura nyaya the 3 billion FDI kuZimbabwe ikoko pari zvino kuti the government yakwanisa kudaidza izvo mabhiriyoni matatu evanhu vari kukwanisa kuira mari mukusimudzira Zimbabwe. Chinhu chikuru chatakatarisa kuti izvo zvinoratidza kuti mabhodha edu neukama hwevanhu vari kunze zviri kuratidzira kuti zviri kuzaruka.
aiwa tapabata mukoma mashoko enyuwo amungade kusira mhuri yeZimbabwe sabusinessmenwo ari kushanda ari kuBotswana tichitarisa kuti Zimbabwe yava neutungamiriri hwachinja kubva hune hwanga uripo tichienda kumberi
ndinotenda ipapo ndine tuma points tushoma twatakatarisa pano twachiratidza kuti Zimbabwe yakufadza kuti munhu wese yasununguka tinokwanisa kuuya kuzosimudzira nyika pamwe chete chokutanga President Mnangagwa cabinet ministers vavakauya navo kuno vakatitaura tichida kusimudzira anoitwa iwo maexports enyika zvinonge zviri zvinhu zvinoita kuti nyika iende kudivi ratiri kuda chairo rekusimukira vakataura nyaya yekuti agriculture ndoichange ichibatsira kusimudzira nyika kubva pairi pari zvino tichienda mberi ndokubva vatiudzawo mashoko akafadza kutaura kuti kana tikange tapiwa minda kumusha ikoko tichapinda iwo anonzi iwo ma99 bankable lease chinhu chinofadza zvikuru pakuratidza kuti kana uchinge uri munhu webhizimusi ukange une magwaro akadai izvi unoenda mberi zvakanaka vachibva vatiudzawo zvakare president kuti through minister opatunguri kasiri kune anonzi iwo mafinger fish ari kutenderera achipiwa vanhu vose kumamisha kuti vaedze kuti tishandise mvura yatinenge tiinayo imomo ndokubva tapiwawo nhau dzinofadza kune munhu wese wezimbabwe ari mubhizimusi nevamwewo vari kuda kuuya kuzoita bhizimusi muzimbabwe nenyaya iyi yava inonzi iyo pajuti yekuunza zvinhu kumusha vakatiudza president kuti duty on capital equipment izero hakuna chaunobhadhara ukafunga kuti ndafunga kuenda kumusha kwazaruka kana une equipment yau inayo kwauri ikoko unokwanisa kutakura equipment yako ukapinda kumusha government haisi kucharge duty on it and kwatiri tinoona chiri chinhu chiri very positive chiri chinhu chakanaka kwazvo kana tiri kunze kwenyika mudiaspora kudai izvi pamberi pezvo president vakataurawo zvakare kuti pane inonzi iyo zero duty on raw materials in manufacturing izvi zvichibata isu vari kudiaspora mazimbabweni nemumwe wese anokwanisa kunge achida kuuya kuzoita bhizimusi remanufacturing kumusha saka izvi zvinofadza ndokubva tabvunzawo mutungamiriri wenyika kuti sezvo maelections ari munzira kuuya kuda izvi tinoziva panomboita zvibinga mupinyi kumashure uko achange ari free credible maelections achange ari credible free and fair here mutungamiriri wenyika vacomrade Mnangagwa vachibva vashandura kuti maelections aya chikuru chavakaronga chiripo pamusangano ndechekuti achange ari credible free and fair elections izvi zvinotipa kufara zvikurusa ndokubva tazvinzwawo kuna mutungamiriri wenyika kuti nyaya yecorruption iri kunetsa kumusha chii chiri kuitika vakatiudza kuti polisi yehurumende itsva iripo ndeyekuti kune zero tolerance to corruption izvi chinhu chimwe chakatifadza zvikurusa tichibva tabuda ipapo ndokubva tabvunza nyaya dzeminda kuti sezvo tambenge tiri kunze kwenyika tichidawo kutiwane pekurima nekuti tinge patinoti ndepedu vachibva vatiudza president Mnangagwa kuti vari ine processi panyaya yekudimbura mafeather divide mafama aripo kuti akwanise kubata kukwana kune vanhu vose vachange vachida minda ndisatore nguva yakati kuti tichibva tataurawo nenhau yemabhodha makriwa azere kubraid bridge nekumabhodha edu epaplumtree isu tichibva kuBotswana kuno kuti kana uchida kuita bhizimusi rinoendesa zvinhu zvakati kuti muzimbabwe itsva tiri kusangana nezvichemo zvekuti mabhodha anononoka kufambisa mapepa ekupinza zvinhu izvozvi munyika medu saka vachibva vatiudza president Mnangagwa kuti kune process iri kutoitika kutaura kuno yekuita revamp kugadzirisa system dzose dzemabhodha kasi bite bridge ndo ichange iri yekutanga. Izvi zviri kutiratidza kuti hurumende iri kuti endesa mugwarara tiri kunyatsoda tiri kuno kunze uko. Nevamwe vese vanenge vaita zvinoratidza kufadza.